Tell him say tipsy, my bandit. The cat is international. Did he wake up by the way for national? The cat is my bandit. Well done. Mufunge henyu. Kana wakandi tarisa unogona kungofunga ndazondinetsa
zvinondinetsa
asi ukadziziya namo dzangu mumwe wangu dzinokuchemedza
dzinokuchemedza
ingori face inopenya penya ndakazara nemavanga ekukwenya kwenya handina kana chinhu kungopema pema tikungorarama zvedu tichingochema chema vakundiona kugeza nzi uyu aita mari
apa ndiri murongo
Sekerera pachiso asi anoziya ndimwari
Moyo mune hondo Uye muone, uye muone Uye muone, uye muone